tarasikirwa zvikuru nemuimbi wamukurumbira akabata isu majeneration yedu muchirungu avanoti mababy boomers vakazvarwa bino between ma50 in the early 60s. Saka tarasikirwa zvikuru. Mimanzi yake yaiva yesoul yakanyarara inobata intercultural, interracial. Hapana munhu waingoziva kuti Aretha ari kuimba wangu asingatarisi kuti munhu mutema kana kuti murungu waingonzwa izwi rake chete raingokunyaradza.
Tinoona kuti muna 2005 akawana iye achipuwa menduru nemutungamiri weamerica vaGeorge Bush. Zvazvakakosha sei kuti awanikwe achiremekedzwa semuimbi?
Ndo zvandataura kuti kuimba kwake kangwa kuri kuchienda across the board. It was interracial, intercultural. Saka aitova munhu akamirira America nemadzimai, patori madzimai nekuimba kwake. Muchirungu yavanoti cultural icon. Akatosiya dzinde rake rekuimba kwake. Vanotaura vanoti akatanga kukurira piano ane 5 years. Baba ake vari kumufundisa achiimba muchechi. Saka munhu akakurira akadzama munyaya dzekuimba.
Takazomuona achiimba pakugadzwa kwemutungamiri mutsva wechitema imo muno muAmerica vaBarack Obama. Izvi zvakakubatai sei imi sechizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica?
Ndakanzwa kufara chose kuti mudzimai uyu akaimbawo ndiri muno muAmerica ndikavawo ene tinogara padhuze nepadhuze. Saka zvaitoita kunge ari kuimba padyo nemba yedu. Ndakanzwa kufara chose.
Pane dzimbo dzake dzaakaimba ndeipi yakanyanya kubatai uye zvese yakakubatai?
Respect. Chikuremekezwa munhu wese anoda kuremekezwa. Hazvina mhosva kuti uri murume kana kuti mukadzi, munhu wese anoda kuremekezwa. Ndikanzwa chimbo chake Give Me a Little Bit of Respect. Ndinonzwa kupindwa nechando kuti mudzimai uyu ari kutaura chokwadi kuti hapana chinhu chinokosha sesi uri kuremekezwa.